vachitaura pamusangano waitirwa papenga wadzoke mugood south vari kumira MDC Alliance musarudzo yemiriri wegood south muparamende vaarion sendekwa vati hurumende yavanelson chamisa ichapedza urombo huri kuvhiringa upenyu hwevanhu kumaruwa
chamisa oye vezoko vanga vachinetseka nezvinhu zvakasiyana siyana nemabp nemastress aiwa miviri yenyu ngaichigadzikana kwekupedzisira chihwarai kwe20 days dzasara 20 days dzichingonopera zivai kuti mabp 0 shuga yose 0 stresi yose 0 urombo hwese muzvipatara mishonga yauya mari muhomwe mabasa zvese zvichiuya neleadership yababa Nelson Chamisa
vamusendekwa vatiwo penga wodzoka inzvimbo yakasarira nepamusana pekuti ZANU-PF irikutadza kuunza budiriro vamusendekwa varatidza kututsungwa pamusangano uyu apo vabuda mashoko ekuti vatsigiri venhengo ichava kukwidza vezanupf vapopurai togara ipi vaifamba mudzimba dzevanhu vachikidzira vanhu kuti vasaende kumusangano wemdc alliance
tiri kuwana mareports kubva kumasupporters edu vemusangano wedu wemdc alliance munomwadi 27 vari kuti nezuro pane vatsigiri vezanupf vaitenderera vari under mp wavo candidate wavo popurato garepi vachinyora vanhu mazita kuti vangoenda musangano wese wemdc alliance tichakunyora mazita then tozoshanda nemi kana tichinge mapedza musangano iwoyo
asi vamusendekwa vaudza vatsigiri vavo kuti vasatyidzirwe uye kuti vamhangare nyaya yekuvangorori vesarudzo veeuropean union vanga vari pamusangano uyu mumwe wevapinda musangano uyu vachristopher guva vatiwo vatsigiri vezanupf vakati vachanyora mazita emunhu wese achaonekwa pamusangano uyu vozorakasva sezvakamboitika muna 2008
vanhu vacho vanotaura kuti kana mukaona mdc ikahwina imi musharobwa chaizvo vanhu vari kuungamirwa napopurito garepi asi ivo pana mai munyikwa pana adrop chapuwa nevamwe vakawanda vangu vandisingazivi kuzoona asi vanotaura kuti imi musharobwa chaizvo
studio 7 yakundikana kubata vatogarepi kuti vatipe divi ravo ndakamirira studio 7 kugood south ndini gandri maramba